Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 25 Nyamavhuvhu 2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri mudiaspora zvinoti zvanga zvine tarisiro yekuti sarudzo dzichafamba zvakanaka kuti vagone kudzokera kumusha. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti sarudzo dzakachena dzinobetsera nyika munyaya dzezveupfumi. Vaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nezuro vakasungwa vakaregedzwa mushure mokubvisa mari yechibatiso. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri mudiaspora zvinoti zvanga zvine tarisiro yekuti sarudzo dzichafamba zvakanaka pajekerere kuti vagone kudzokera kumusha, asi vazhinji vavo vanoti havaoni zvichibudirira sezvo vasiri kuona mafambiro anonzi ari kuita nyaya dzesarudzo munyika. Mumwe ataura nestudio 7 ndimuzvare Lynette Govere, vanogara kunyika yeTurkey kuEurope. Ngati nzwei hurukuro yavaita naEvans Zininga weStudio 7.
So far zvedu tiri kungoonawo zviri kupostwa pasocial media, handiti ndosaka iripo social media. Saka tichingoonawo zviri kuitika izvi, already these elections are not free and fair. These elections are not free and fair.
Chikonzero ndechei chamungape kuti sei muchidaro imi?
Tarisira kupongoti kuchingonzi zvadai takunorongedza mabhegi kudzokera kumusha, but nezvazvatova izvozvi hapana hapana, yatova safa continue because take for myself inini ndiri kumusha, I'm a civil servant from home where I used to work 8 hours per day, 8 good hours with my time at tea, with my time at lunch, and with my 2 days off per week. Anditika. But kuno, we are working my 14 hours, 16 hours per day. Can you do they or put it tomorrow? Saka Zakatu, Mazaka, no country who put example, but anyway, I'm in Turkey. And it is. Dirum Turkey, this same my elections, Akaiko and Dirumuno. I followed these elections, Nekudako Kutozio, Kutuka, who say for my elections.
Dinga Punzo, Jamakaona, Mukazi, Zamusaruzo, Zeku Turkey, Koko, Muchitarisa Ned, Zekumusha Izo. Ndechipi?
Turkey has got a population of 100 million times 5 the population ekumusa kwedu. But vanhu vanovota same day, vanoverenga vagoanonza maresults same day, munorarama kutoziva kuti chichaitika. But kwedu isusu chionai nezuro zvakava zvimwe maballot papers ashayikwa nguva dzekuvhota zvazodai vanhu vavhota kumaam already there panenge patova ne something fishy. Anditi so zvinhu zvakatongooma zvakaoma zvakadaro, and now vanoti maresults we expect to hear them musa 28. For the why 5 days for what?
Hakusi kuti vanodawo nguva yakati here kuti vaverenge vachibatanidza.
5 days for what? In a population of less than 20 million, but register what you vote, they just less than 7 million. 5 days? Panya zvinenge zvichitodzimikirwa pakati papapa. And izvozvi pane pati chimwe chiarticle chandatoona zvangu tichitoseka kuti kwawedzererwa one kwekutanga uku. It was 5,000 something for the ZANU-PF, but one kuyawedzerwa kwakakatosiyana ne the color of the ballpoint to make it 1,000 something or 15,000, I don't still remember. Saka amero kuti tinosvika kupi, because it's not that we are happy kunge tiri kuno. And also why do they not introduce the foreign foreign voting. When we go diaspora, we have a vote. Save us, Ngadi, because they know always. It's also most of us diasporans. We are here not by our choice. Most of them, these foreign lands, we just love them by our choice. Picking my bag, saying, no, now I'm going for holiday. Kwakati. That's what we want. Not to put it in so G. So they know the population that is in diaspora, Nena, we come till my Zimbabweans, Yakatowanda, and it will end Kutoti opposition Yankara in Otowina. So they don't want that.
Dai murimi mune masimba ekugadzirisa zvinhu, murimi mapiwa chimuti, zvii zvamaizochandura mumafambiro esarudzo iwaya.
Masimba ekuti ndigadzirise zvinhu, nini ndaitongotiwo opposition ngaimbopinda. Ngaimbopinda timboitestawo timboinzwawo. Kana yatadza, ndosaka the voice is there. After 5 years, we go back, tinongoichinja futi. We don't exercise democracy because kana tichingoda kurambira iri pachinzvimbo zvinoreva kuti ikingdom. It's not a democratic country.
Avo vange vari chizvarwa cheZimbabwe chinogara muIstanbul kunyika yeTurkey vari parunhare naEvans Zvininga weStudio 7. Zvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji zviri kushushikana nemafambisirwo akaitwa sarudzo vachiti pakarohwa nekushungurudzwa kwevanhu asi mapurisa nematare asina chaanoita kuchengetedza vanhu. Vanotiwo zuva rekuvhota rakaratidza kuti zvinhu hazvina kufambiswa zvakanaka. Umwe mutereri weStudio 7 anoti haaoni zvinobetsera kuti zvikwata zvekunze kwenyika zviuye muZimbabwe kuzoona sarudzo dzichiitwa uye zuva nezuva vachiona zvinhu zvisingafaniri kuitwa pasarudzo. Vopedzisira vodzokera kunyika dzavo kunonyora mabhuku nemagwaro asi zvizvarwa zveZimbabwe zvisingaoni zvazvinobetsera kusvika dzimwe sarudzo dzadzoka zvakare. Nyanzvi mune zvekodzero dzavanhu vaKenneth Masie vanoti nyaya iyi inogona kugadziriswa nezvizvarwa zveZimbabwe pachavo.
Mumaballot papers pakatozouya paita senge kunge maface kana kuti mazita emapato anga akasiyana. Saka zvinhu zvakadai so zvinhu zvisingafanirwa kuchioneka musarudzo yakakosha seii inofanirwa ichitarisa pachirungu kuti yanga iri mukana wokuti hurumende yanga ichazouya after maelections kuti ive iri legitimate government inenge yakauyawo nemaelections anenge akatarwa zvakanaka.
Kana takatarisa uwandu hwezvikwata zvinobva kunze kwenyika kuzoongorora sarudzo dzichiitika, takazviona sarudzo dzakaitika makore mazhinji apfuura, vakanyora mareports, vana Mohlante vakauya vakanyora mareports. Vanoongorora zvesarudzo vane basa here vamasiye? Basa ravo ndireiko?
Ya, vanoongorora zvesarudzo vane basa nekuti vanhu vanenge vachiongororawo nemaziso anenge achinzi pachirungu atingati independent, especially vamataura vanenge vachibva kusadhiki, vanenge vachibva kuna maorganizations kana kuti masangano oari like international kana ari kunze kwenyika, vanhu vanenge vachiuyawo nemaziso asiri bias nekuti vanhu vakadaro zvavanenge vachitaurawo nezvavanenge vachionawo zvinhu zvinoti kana vakataura zvinenge zvine chiremo nekuti zvine zvichinzi hakuna kwazvakarerekera. Asi panguva yatapfuura iyi zvazvichiita senge hurumende yedu yeZimbabwe kunyange hayo yakataura kuti yanga ichiinvaita maobservers kuti auye, takazoona kuti vanga vakuita senge vanga vachitaura zvisina kunaka pane maobservers anga arimo. Saka kubuda kunozoita maripoti amamuchitaura zvinhu zvinova zvine tariswawo nechiremu nekuti vanhu vanenge vachinyorawo vachitaswawo zvavari kuonawo panguva yacho iyoyo ende vachingozongopawo yatingati marecommendations kune hurumende yeZimbabwe.
Zvino tiri panyaya iyoyo, marecommendations aya anenge apiwa aburiswa zvino zvaasingateverwi, hazviodzewo mwoyo here kuvanhu vanenge vachiitirwa zvakaita seizvi? Nekuti tiri kuona kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji
chiriku nyunyuta zekara pamusoro pemabatirwa anoitwa sarudzo. Chii chingaitwa nevanhu kuti zvinhu zvakadai zvimire?
Ya vanhu vanokwanisa kuora moyo hawo pa kuti hurumende yatinayo isusu yatatinayo pa 5 years dzatapfuura hurumende isingatereri kunyange kune vanhu vayo zvayo. Ndi tinozva kuti panguva yapfuura ya pamaelections a 2018 papane marecommendations angakaiswa neAfrica Union yokuti paito pa next sarudzo paito atingati maissues ekuti maelections abato ne atingati transparency pachirungu kuti ZEC iyewo ichiitawo maelections pajekerere isina zvainenge ichivanza, but tikuona kuti pa zvataona apa mapato akawanda akapinda mumaelections aya asina kuona voters roll. Mapato akawanda akapinda asina mbotoona nangweyo maballot papers avo kutanga kamira sei. Saka zvinhu zvakadai so zvinoda zvichiodza mwoyo kune vanhu, but iko zvino chingangoitwe nevanhu ndiyo kuti vanhu vafa kungomira nevakasarudza, and kana zvinhu zvakadai so zvakaramba zvichiitika vafa kutarisawo kuti pate mama avenues avanokwanisa kushandisa kunyanyanya matare edzimosva nangwa hazvo zvisita senge maybe zvisina kwazvinosvitsa, but
nyanzvi mune zvekodzero dzevanhu vari kweta vaKenneth Masie vari parunhare kuTexas neStudio 7. Vaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nezuro vakazvipira kuJerry Refulton County muAtlanta mudunhu reGeorgia. Vakatorwa mifananidzo yavo pamwe nemifananidzo yemimwe yavo ndokuregedzwa mushure mekubhadhara mari yechibatiso inoita zviuru mazana maviri. VaTrump vave nemhosva makumi mapfumbamwe neimwe dzavari kupomerwa. Muchuchusi mukuru weFulton County, Amai Foni Wells, vanoti vanoda kuti imwe nyaya iri kupomerwa vaTrump yekuedza kupidigura sarudzo dza2020 mudunhu reGeorgia itange kutongwa muna gumi guru kana kuti October gore rino. VaTrump vanoramba mhosva dzose dzavari kupomerwa. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti sarudzo dzinoitwa zvakanaka dzinobetsera mukukurudzira zveupfumi nokuti chinenge chiri chiratidzo chekuti munyika makagadzikana. Nyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vanoti hurumende inofanirwa kuteerera zvichemo zvevanhu ichiedza kuzvigadzirisa zvakanaka kuti nyaya dzezveupfumi idzo dzisina kunyanya kumira zvakanaka dzisakanganiswa kupfuura pazviri.
Sarudzo dzekuZimbabwe dzinenge dziri kubudisa zvakawanda zvimwe zvatanga tichiona nokufungira nezvimwe zvitsva. Tikatarisa isu kuti pane vamwe vari kuhwina vatatichifungira kuti vachahwina, vangava bokuZANUPF kana bokuCCC, mungava bomaguta kana kumisha kumaruzevha uko. Kwozoitavo chimwe chinhu chandanyatsokuonesesa ndechokuti vanhu vanenge vari kuratidza kuti vari kuda shanduko chaiyo chaiyo nokuvhotera vamwe vanhu vatsva, tichiona kuti zvimwe zvanga zviri zvibwe zvitedza munyaya dzekumiririra vanhu sana Comrade Muliswa vanenge varuza vakazvibvumavo. Zvinogona mukubvuma kwavo tinovona kukura kwepolitics dzomuZimbabwe kwatingati maturity, kuya kuti navanhuvo vanokwanisa kubvuma kuruza chero zvavo vasati vabona maresults ose, asi message yandehwa kwavari ndoyokutenda vanhu vavakambomiririra, yokutenda vanhu vakavavhotera pamwe chete nokutenda avo vakavhotera wakavakunda.
Professor Masocha, marumbidza vamuliswa mukutambira kukundwa kwavo, asi pane zvimwe zvamuri kuona here?
Zvimwe zvatiri kuona kuti vamwe vakava kampena vachindoisa zvibhorani vachiita migwagwa vaakuvhundusira vanhu vaakunokiya zvibhorani zvacho vagumbuka haiwa handi womaitirwa anoitwa nyaya dzesarudzo munyika. Kana waruza ngaruze, kana pane zvigumbu zvinenge zviripo, ndo zvigumbu zviya zvinoendwa nazvo kumatare edzimosha. Saka ndo zvandofunga maonero angu kuti zvido zvazvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zviri kubuda pachena, zvakananikwa kuti uyu vanomuda uyu havamudi.
Zvesarudzo zvinobetsera sei munyaya dzezvoupfumi, Profesa Masocha?
Izvi zvesarudzo munyika ipi ipi zvacho zvichabuda musarudzo izvi, kuzvibata kwavanhu kana kusazvibata kwavanhu kunopindiridza muupfumi hwenyika. Nokuti varidzi vemari vanorima mari vatingati mainvestor aya vangava muZimbabwe kana vokune dzimwe nyika, vakatarisa sarudzo idzi kuti kupera kwadzo ndiani uchange achipinda. Unenge achipinda mitemo yake, kana ari president kana vari vanomiririra matunhu, mitemo yavo yenyaya dzokufambiswa kwamabhizinesi inenge yakaita sei. Vanoita nezvemari, vanoita zvemabhizinesi, vanomuono wavanoita sarudzo dzisati dzasvika kuona kuti ninge akawina zvinhu zvedu zvichazofambiswa sei, ninge akawina zvinhu zvedu zvichazofambiswa sei. Saka sarudzo idzi zvine zvakanyanya zvekare gadzikano inoitika sarudzo dzapera, zvinobva zvapa mainvestors vanhu vanorima mari vanoita mabhizimisi aya anozoita mabasa, zvinobva zvavapa manyukunyuku okurima mari munyika. Saka ndo maonera andoita panyaya dzezvoupfumi izvi, zvokuzoti tapinda mumastreet taita mademonstration tarwisana, taakutoputsa upfumi hwedu hwenyika, taakutoputsa nyika yedu. Nyika haingabudiriri nokurwisana, nokuti ningi warusa kana kuti ningi wahwina.
Nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. MuNewsday, vaongorori vesarudzo vesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe vanoshora kushishidzirwa kwaiitwa madzimai nemusi wechitatu panzvimbo dzekuvhotera, vachiti vakaona madzimai achishishidzirwa nemapato ezvematongero enyika, zvikuru veZANU-PF. MuHerald, bepanhau iri rinoti bato reZANU-PF rinoti riri kuona kuti richakunda nezvikamu zviri pakati pemakumi matanhatu nemakumi matanhatu nezvishanu kubva muzana, kana kuti pakati pe60 ne65%. Izvi zvakataurwa nemubato wehomwe yeZANU-PF vaPatrick Chinamasa neZuro. Bato rinopikisa retripusi riri kuramba mashoko avachinamasa awa. Zimlive.com rinoti vatsigiri vetripusi makumi mana vakasungwa svondo rakapera vakasunungurwa mushure mekupera kwekuvhota. Vasungwa ava vakabvisiswa mari yechibatiso inoita zana remadhora ekuAmerica pamunhu. NewZimbabwe.com rinoti mapurisa ari kutadza kutsanangura chaakasungira vashandi vaiita ongororo yesarudzo vanoita makumi mana neumwe vaishandira Zimbabwe Election Support Network neElection Resource Center vaakasunga musi wesarudzo. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Masurase paStudio 7. Ini chikumbiro changu ndechekuti Zeki ngaibudise zvabuda musarudzo, kwete kuti Zeki ive yebato, nekuti vakadaro vanenge vatiuraya. Inini ndiNathan Mary ari pano paBhowera. Time ine ndiri pamucha chekupaBhowera ndakavhota, ndakatovhota. Saka toda kuti Zeki ibudise zviri kuitika musarudzo kuti vanhu vafare, tisave nekufane zhara, nekuti vanhu ava havana tsitsinesi, tovada kutopedza tiese. Ndatenda zvavo.
Pano, Rumita Nita, Tanita, kana iyo mudzimu masvikiro yake Zimbabwe inofara here zvichitika zvakadai wezeke wanganonoke seko kunza mapepa wanganonoke seko kunza mapepa nguva yese yakareba kudai Tanita, Tanita, vanhu vamwari kana iye mwari wacho ngaapindiro muZimbabwe.
Ndai ove studio 7 nemukana unowa motipoti tirekodhe chitaurawo zvichemu zvedu. Aiwa ine hangu maelection yana kufara nawo ende aya azozikana nenyika yese kana neAfrica yese kuti Zimbabwe mukudzvinyirwa vanhu muZimbabwe vasi kutevedzera kodzero dzevanhu vari kufuta vamwe kuSouth Africa takambunzwa kuti vakapinda kuda kungurura nezvesarudzo vakavadzoserera vakavadzoserera chii pamwe dai zvichiita nani zeki iri kuita maone takaipa makore 5 years kuti igadzirise mapepa yawaya maballot papers ike zvinova kutudza kuti ari kushota ari kushota 5 years yaita rei zeki nevana ED vane rimwe kana kuri kurobwa vada kurobwa vese ndarwadziwe.
Makadiko pa studio 7 aiwa inini ndiri right ndonzi effort machakaire aiwa shona yavakuru inoti chisingaperi chinoshura kunyangwe zvazvo ZANU-PF uchida kuzama kutsukunyudza zvayajaira makore ese apfuura kumashure zvekupota ichiriga sarudzo aiwa this time vanozama hawo asi ndioni vachibudirira ndioni vachibudirira nokuti tichitarisawo madandemutande mumaindaneti mese umu mukuratidza kuti matricks avo mazhinji havari kuda kuzama kuita ari kubatwa tanga tichionawo dzimwe nzvimbo dzichiita sekuti vakatumira mabhazi achinzi vanovhota asi achinge achiendeswa kunzvimbo dzisini dzaasingafaniri kunge vachivhotera vanhu ivavo asi takazonoona zvakare zvinhu zvavo zvichiramba zvichingobatwa zvichiratidza kuti kana ivo mwari chaivo havachadi havachadi ngaapinda ake mukomana
chigumwe mudenga chigumwe mudenga ngazvirambe zvakadaro mwari pindirai mwari pindirai henyu ngazvirambe zvakadero takazvireva izvi kuti mangwana nyika inomuka yakachinja iyi vana jobhusikala vamunotambudza ava vakava varivo nebato rotonga takazvireva izvi regai kutambudza vanhu zvinhu zvinochinja chero nguva mwari hasi womunhu umwe mwari ndowedu tose unotarira vanhu vose wavona kuchema kweZimbabwe mwari maita basa rambai makatungamira mwari mhondi idzi dzisafunga umwe mweya mwari pindirai pindirai mwari pindirai henyu pindirai mwari vari kumusoro kudenga pindirai zvokwadi pindirai pindirai mwari pindirai
simukai simukai vanhu veZimbabwe simukai tibatirane garwe iri tikande uko garwe rinotoda tibatirane tobuda muhota vana vake vachibhururuka nemota dzinenge ndege pasi panapa vamwe tichinanzva gokora ndiani akambosvikira gokora rake isu taakutorisvikira koiko kuonda kuputana putana tangowo mabhonzo kemani sevhiya ngauye akwikwidzewo imi magweta imi mirai chaizvo nasevhiya uyo imi matare kana makatengwa zivai kuti mari yamakapiwa inopera nyatsai kutarisisa nyaya iyi ngaapinde sevhiya asi akwikwidze iye akaenda kumhanya nekumozambique kumu odaidzewa nekuti ndimi varidzi venyika nyika haina muridzi tisuveni vai tofanira kudya zviri mairi umbavha hwavo hwanyanya vapedza vapedza nyika yakokotwa kokotwa nemachina mrina shuru gurumu ngauye sevhia uchidambura mamwe mavhoti uchidai nawo kusevhia triple c chitora mamwe uchidai uko toda kuona kuti unosara nevashanu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica maererano nemamiriro akaita zvinhu muNiger.
Mwedzi wapera musi wa26 chikunguru chikwata chemauto chinozviti National Council for the Safeguard of the Homeland chakatora nemasimba utongi hwenyika yeNiger chikasunga mutungamiri wenyika vaMohamed Bazoum. vabazum nemuri yavo vakavharirwa mumuzinda wavo muGudare neami zvisiri pamutemo kubva muna 1960 payakawana kuzvitonga kuzere kubva kuFrance. Niger, iyo ine utongi hwejekerere munharaunda yeSahel, ine nhoroondo yekukudubura hurumende nevatungamiri vayo. Pakakunda vaMohamed Bazoum musarudzo dzeutungamiri, pakatambidzwanwa utungamiri zvakanaka pasina chinoratidza kuti pane zvinganetsa. Kukuduburwa kwava Bazoum kwakakonzera kuti sangano reEconomic Community of West African States kana kuti ECOWAS rizivise mauto akabvuta masimba muNiger kuti anofanirwa kutevedzera mitemo yenyika uye kudzorera nyika mumaoko ava Bazoum musi wa 6 Nyamavhuvhu gore rino usati wapfuura. Pakasvika zuva iri rikapfuura, ECOWAS yakagadzirira mauto ayo kuti agopinda muNiger kunogadzirisa zvunhu munyika iyi. Mutevedzeri wemutauriri webazi reAmerica rezvokudyidzana nedzimwe nyika kana kuti State Department vaVadent Patel vanoti ECOWAS iri kuratidza utungamiri hwakadzama munyaya iyi uye America inorumbidza zviri kuitwa nesangano iri pamwe neutungamiri hwaro. VaPatel vanoti ECOWAS inongoshandisa mauto ayo kana pasisina dzimwe nzira dzekugadzirisa zvunhu, vachiti vari kuramba vachiedza kuti pawanikwe kuwirirana. Pavakanzwa zvekuti ECOWAS yagadzirira kupinza mauto ayo muNiger, mauto akabvuta masimba muNiger akazivisa kuti achasunga nekutonga vaBazoum vachivapomera mhosva yekutengesa nyika uye kuzviringa kuchengetedzwa kweNiger. VaPatel vanoti izvi zvinovakashamadza zvikuru uye hazvifanirwi kuita sezvo zvisingabetseri mukugadziriswa kwenyaya iyi. VaPatel vanoti tose tinoda kuti nyaya iyi igadziriswe zvakanaka uye utongo hwejekerere huchidzorwa munyika, vachiti vanotarisira kuona vaBazoum nemhuri yavo vachisunungurwa vaine utano hwavo hwakanaka uye tichiona kusimudzirwa kwebumbiro remutemo weNiger. Mashoko awa anoratidza pamire hurumende yeAmerica maererano nemamiriro akaita zvinhu munyika yeNiger.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe murume anorwisa uhori muGuatemala vakashamisa vezvematongero enyika munyika iyi mushure mekukunda musarudzo kuti vave mutungamiri wenyika yeGuatemala. Nezviro China, bazi rinoona nezvekufamba kwendege munyika yeRussia rakazivisa kuti mukuru wemauto anorwira mari Wagner Group vaYevgeny Prigozhin vakafa mushure mekudonha kwendege yavo. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri mudiaspora zvinoti zvanga zvine tarisiro yekuti sarudzo dzichafamba zvakanaka kuti vagone kudzokera kumusha. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti sarudzo dzakachena dzinobetsera nyika munyaya dzezveupfumi. Vaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nezuro vakasungwa vakaregedzwa mushure mekubvisa mari yechibatiso. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai murume wako maChris Gande nenhau dzeIsindebele.
Soku isika atisenda baku VO.